Nengo dze paramende nemakanzuro emuHarare dzinoti dzinofanira kuva nechekuita nemabasa ehurumende kudzivirira chirwere checoronavirus. Mumiriri weGlenora muNational Assembly vaWellington Chikombo vati izvi zvakakosha nekuti vanongonzwa kuti pane zviri kuitwa nehurumende asi kunzvimbo dzavanomirira kusina chiri kuitika.
Parliament nemacouncils vagare vachiona kuti basa riri kufambiswa sei nehurumende, nekuti basa reparliament vanoita basa ratinoti pachirungu oversight rekuongorora kuti mari dziri kubva kuhurumende, mari dzevanhu dziri kushandiswa sei. Pakadai hapasi kufamba zvakanaka. Constituency yakadai haisi kumirwa zvakanaka. Constituency yakadai yaita dambudziko. Zvino kana vamiriri vedu veparamendi vachinga vanzi paramendi yavhara, basa racho vanozoita nguvai.
Paramendi yeZimbabwe yakavhara pari zvino, asi vachikombo vati inofanira kuvhura sezvakaita paramendi yekuAmerica kuitira kuti vazive nyaya dzakakosha. Mumiriri weWarren Park vaShakespeare Hamauswa vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti muurongwa hwayo hurumende ishande nhengo dzeparamende mukudzivirira coronavirus. Vatiwo vanongonzwa kuti hurumende iri kuwana zvinhu zvekushandisa kudzivirira coronavirus asi havasi kuona izvi munzvimbo yavanomirira.
Kunzwawo pa zvivhitivhiti nepa nepamaradio kuti vapiwa masanitizers akati, vapiwa mari dzakawanda dzakati. Tenge chitarisira kuti masanitizers iwayo ngaaiswewo kuma kuzvipatara zviri mumawadzi matinogara, weisawo zvakare nemasanitizers imomo, vachiitira kuti muzvipatara imomo vanhu vanogona kuenda vachinotora izvozvo masanitizer iwayo vachimashandisa.
Vatiwo kunyange hazvo hurumende iri kuti zvikoro zvepamusoro zviri kugadzira mamask nemasanitizer, zvinhu izvi hazvisati zvave kuwanikwa mumisha inogara vazhinji. Uye zvakakosha kuti hurumende ishande nemadzimai ane makirabhu ekusona mumisha iyi pakugadzira zvinhu izvi.
Vaitewo kuti vapiwe machira, vopiwa nemasembo ekugadzira mamaski. Kana vadaro tinotarisira kuti madzimai wayo anenge akuwanawo zvokuita, uyezve zvinonge zvichibatsira kuti munharaunda matinogara vanhu vanoitawo muchidimbu zvinhu zvavanokwanisa kubatsira nazvo kuti dambudziko irori risapararire.
Kanzura wewati 16 muHarare vaDanford Ngadziore vaudza Studio 7 kuti havasati vatanga kuwana masanitizer nemamask kubva kuhurumende, vachiti vari kuwana zvinhu izvi kubva kumasangano anoshanda akazvimirira asi zvishoma.
Tarisiro yangu yandinayo ndeyekuti izvo ngapaite program iri continuous inokwanisa kuti ibatsire nemagloves, masanitizers, mamasks and so forth, kuti mapublic places ose akanzi maessential akwanise kupuwa free services negovernment.
Hatina kukwanisa kunzwa kubazi rezveutano kana gurukota rinoona nezvedunhu reHarare vaOliver Chidhau sezvo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo, asi mumashoko avo sachigaro wetask force inoona nezvechirwere checoronavirus zvakare vari mumwe wavatevedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vazivisa kuti nyika ichawedzera uwandu hwevanhu vari kuongororwa zvichitevera kuvhurwa kweimwe nzvimbo inoita ongororo yechirwere checoronavirus kuBulawayo. Vatiwo pane dzimwe nzvimbo dzekuongorora chirwere ichi dzichavhurwa munguva pfupi iri kutevera. VaMohadi vanoti task force yavo yakaita misangano mumatunhu ese munyika ichinzwa pfungwa kubva kunhengo dzeparamende pamwe nevakuru vakuru matunhu aya, uye ichashandisa zvakabuda mumisangano iyi kusimbaradza chirongwa chayo chekudzivirira kupararira kwecoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.